structure instrument yakaburitswa iyo inobvazena kutendeswa kwechimagene government structure instrument 145 zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvambenge zviri kare kubvira kare kare chaizvo kurima commercial farming ichitanga kuitwa munyika muno mezimbabwe kare kare well before independence zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine kontrolo yegovernment tanga tine chibage nemamwe grains ese achiita under GMB act mukaka uchienda kudairy board act kotoni kutori marketing board act mombe kucac act zvichidaro zvaiitirwa izvo kuti varimi vakwanise kupiwa mutengo unoita kuti varambe vachirima varimi vachiwana mari unoita kuti vapunduke varambe vachirima zvinhu zvakachinjwa after 1996 sepakachinjwa zvinhu pauya esapu paipai esapu yakauya ichiti ngatine bharana zvese marketing yemacommodities ese now zvaitika izvozvo zvinanga zvaitariswa paesapu zvacho hazvina kuzobudirira manje ndiparikazoona kotori yafa cac yafa gb yakatobvofa futi yazomutswa necommandi saka tikuona kuti maitirwa aitwa zvinhu kare akasimudzira urimi wemuno munyika zvakanyanyisa angodzoserwa pakare and varimi vedu vachinoda kana varungu vanga vari mapurasi kare vanga vane experience yakakura vanga vachichengetedzwa vaine makontrols iwayo kozoti vedu varimi vadiki ava nekuwanda kwavaita uku varimi vanga vachipiwa mitengo yekuti haa kuna chakanaka vanotenga vanga vachingoda chinotenga nemari dzavanoda saka zvakapedza zvaita kudzikisa pasi urimi hwemunyika muno nyika yapedza yakutsvaga kunze kwenyika nyika yakutsvaga foreign currency yakushupika
asi kana vachabikwa vamwe vagaro vachichemawo nemabhadharirwo anoitwa mari neGMB zvokuti vanotsvagawo pekuti vatengese vachikasika kuwana mari
ichokwadi nyaya yemabhadhariro pari makore hazvikaitika izvozvo GMB haa maigona kuzobhadhara gorono yachairo izvozvozvo zvanga zvakashata asi makore matatu apfuura aiwa kubhadharwa zvakanaka 2 weeks 3 weeks wot kare kacho kwavaibhadhara zvakanaka satapira muindependence vaibhadhara mu30 days 1 month makoatapfuura anayaka yembiri kubhadhara between 14 days 21 days saka nyaya yemabhadhariro yanaka saka tikwaziri kuzvira paipai but makore ayo kumashure ayo aitangwaari vasina kubhadhara shuwawo murimi aizora makamirira and makore acho iwayo yakadzosera urimi mumashure kuti murimi akaendesa wit kana kuti chibage kupedza gore reti asataura mari yacho anorima chirudzi zvakasakuya zvane zvezvi vakaramba kana zvakudai zvinezvi haa zvakanaka chaizvo
saka iye zvino tani yechibage iri kutengeswa nemari
tani yechibage yakakotwa neus dollar asi ichizobhadharwa nezim dollar yakakotwa neus dollar iri pa$242 per tani saka tine interbank rate yeus dollar inenge iri applicable munhu unobhadharwa murimi iwoyo ndoinengomarutsaiwa ne242 munhu ndomumari yaiswa maakaunti make iyoyo tikangoti $242 US.
Ko panyaya iyo yekuti vanhu vaakurambidzwa kutakura matsaga echibage anodarika mashanu kubva mudunhu rimwe chete kuenda kune rimwe dunhu munoonawo sei danho iri
chedi murima akapinda mufirudhi mugura kare handina imwe firudhi yandoziva ndakakuriramo danho irori ndematanhu akagara achingoitwa gura kare iwaya chinangwa chese ndechekuchengetedza varimi chinangwa chacho chedi ndechekuchengetedza varimi because tinoziva ndake zvinezvi vakandemeekuudza yekuti umbavha hwanyanya mapurazi vanhu vanoenda kunokohwa chibage bhozi kune market saka kontrol iyoiye iitaurwa iyi inochengetedza murimi and pane pangu pakuti kana inini ndiri munhu ari pachena chena ndida kuendesa nhingi 10 bags kuvabereki wangu ndioda palocal GMB depo ranoziva kuti ndiri murimi ndine growers number hapana problem but ikontrol yekuita kuchengetedza varimi iyoyo inini sevarimi ikontrol yakatinakira bhozi isusu varimi vacho hatina nidi yekumubvamubva chibage hatina kuchirimira kumubva maningikazi saka chiimira kuti tione mari nacho mari yakawanda nacho chibage ichocho.